yate kuloda ngekuti isusu munoti zivatei bato rinomirira vanhu rinomirira zvino zvevanhu rinoshanda richiisa zvinhu zvaro pachena tirikuda kuti nyaya yedu yatiri kuti vamuunzura vangoita account for the 6 million yatakashaya semusangano
chii chamunoziva pamusoro penyaya iyi pamusoro pemari yamuri kutaurira 6 million iyi
chandinoziva ndechekuti mari yakashayikwa muhomwe yemusangano yashayikwa zvakanga zvakawiriranwa semusangano kuti mari iyi yaizoshanda basa iroro kutakura vanhu vachiuya kucongress hazvina kuitika izvozvo mabhazi akazotorwa nechikwereti saka mari yacho nokuti yange isiri muhomwe yemusangano ndosaka tichiti vamuonzora itai account for 6 million kuti yakaenda kupi yakashandei
iro bato renyu remdct harina kuongorora here nyaya iyi rinotivo pane mari isiri kuonekwa
bato renyu remdc munozviziva kuti pane utungamiri huripo pakanga pane utungamiri hwamadhamu tokozani kupe hunova hwakazoenda pazasi pavamonzora ike zvino ndorova mutungamiri webato after the AOC hapana kuitwa even handover takeover yekuti vanhu vange vachipanana masimba vachitambidzana zvitanda kuti iwanga uchimbosakurawo ike zvino wakumbogara parutivi ini ndakusakura havana kutambidzana mapadza vanhu ivavavo so utungamiriri ihwohwo zvekare tinodavira kuti hausi kutofara ende hausi kunzwisisa kuti mari yakafamba sei
chii chati chaitwa pamusoro penyaya iyi kusvika pari zvino
takaenda kumapurisa tikamhangara nyaya kumapurisa tabva ikoko taona mapurisa vasingatori matano takaenda kuzaki tabva kuzaki takaenda kuna minister of justice tabva ikoko last week takapetishina parliament izvosuwo tiri mushitiro kugadzira matsamba ekupetishina nhengo imwe neimwe yemuparamendi nekusenete shuriyode ndeyekuti nyaya iyi idhibhetwe even muparamendi kuti nhengo dzeparamendi kana dzinge dzapara mhosva kuparamendi haizi nzvimbo yekuva erefugee place yekuti vanhu vavande nyaya dzavanenge vaita ngavadzoke vazoita answer and then zvinhu zvobuda pachena tofamba gwara rimwe chete
asi vamonzora vamuri kutaura havasati vabatwa nemhosva kai
havasati vabatwa nemhosva havasati vasungwa hatisi kuziva kuti zvikonzero chii apa pava nemwedzi inokwana kuita mina kubva patakamhangara kesi yedu
ivo vamunzira makambotaura navo here pamusoro penyaya iyi
vakataurwa navo musi wa18 December kana ndisingakanganisi zvavaingotaura ndezvekuti mari iripo tatora mari kuti tindotsvaka maus dollars ndikati chakandishandisa ndechekuti vanotora mari kubva muhoko yemusangano vaindotsvaka maus pablack market zvavanoziva kuti zvinouraya futi ikonomi saka mari haina kumbozobvira yakadzoka muhomwe yemusangano kusvika pari nhasi
vari kufambisa nyaya iyi nemi vanoda kuti nyaya iyi igadziriswe ndivanani vamwe vamuinavo ndivanani munyaya iyi
ini ndakaita zvinhu izvi ndiri ndega asi ndinoziva kuti pane vanhu vatsigiri even vari munhengo dzestanding committee dzakatodanwa nemapurisa kuti vandopa zvavanoziva maererano nenyaya iyi kusanganisira ivo muzvare tokozani kupe ndinodavira kuti vakashevedzwawo kumapurisa mutevedzeri sachigaro wemusangano baba morgan komiti vakashevedzwa zvekare kumapurisa mutevedzeri wavo baba mudzuri vakashevedzwa avo vakanga vari mubata makiyi vanochengeta hono yemusangano vadzovu ndinodavira kuti vakashevedzwa zvekare mumwe nemumwe paashevedzwa aindopa umbowo hwezvaanoziva maringe nenyaya yemari iyoyi
zvino sei pasina chati chaitwa chii chinoita kuti vose vamakavudza nezvenyaya iyi kusanganisira namapurisa vasaita zvaanofanira kuita nenyaya iyi
mukoma tanonoka wande ndosaka ndati isusu tichiri mushishi sezvo pasina kutorwa matano ekuti vamuzora ingadei tinotarisa kuti bainavo vanofanira kunge vakaenda kumapurisa tichiri kungoramba tichienderera mberi ndosaka tanga tiri kuparamendi tichipa petisheni yekuti wai vamuzora vasina kushevedzwa kumapurisa zvingangodaro maybe pane uori hwatiri kutarisira kuti hungangova hwakaitika saka izvozvo zvazvisi kuzotimisa tiri kuenda kusvika tati gogogo pamusuro wemutungamiri wenyika nokuti takamboona mutungamiri wenyika achitonga asina divi raakarerekera panyaya dzana maimupfumira panyaya dzana naobhadhaya mwoyo even ainge ari mutevedzeri wake chaiye baba muhati tiri kudavira kuti nhasi havasi pachigaro mushure meyeze kunge vangopomerwa saka tirikutarisira kuti vakapomerwa vanopomerwa navo bhadhaya kuvayo nyaya dzavaipomerwa dzakafanana nedzatiri kunemera vamuonzora dzatiri kuti ngavazvichenure saka patiya tigogogo muofisi yemutungamiri wenyika tinotarisira kuti mutungamiri wenyika haazoramba akapeta maoko kunge zviri kuitwa nemamwe mapazi ese aya.